Munhu anoda munda woga woga muZimbabwe unongo apply sama applyro anoita. Wedza murungu muIndia muimui as long achingori muZimbabwe ane mvumo ane kodzero yokuvanomunda. Asi ndovanga chatingangotaurira vatereri ndechekuti izvi zvakuitika izvi ndofunga varungu vacho vazoona kuti game plan yavo haichashandi. Chinoshanda kana iwe waziti uri muZimbabwe wakaperera unongoita zvinoita vama
vagutu danho riri kutorwa kumasvingo uku.
Isu sebato reMDC ndo zvatakagara tichitaura kubva pokutanga tichitaura nezveminda izvi, nokuti ndisu takatanga kutaura kuti kunofanirwa kunge kuchiitwa land reform muna 1999 September. Policy document yakafoma bato reMDC ndo zvimwe zvezvinhu zvakabuda mudokumendi iroro kuti munda unofanirwa kupuwa munhu wese anokodzera. Takaona kuti minda yakanga iri mumaoko muyashoma, tikati munhu wese anoda zvekurima, anokwanisa zvekurima, angava munhu mutema, angava murungu, angava muIndia, angava werudzi rwupi zvarwo, kana achingova chizvarwa cheZimbabwe kana kuti pachirungu ari Zimbabwean citizen, ane kodzero yokupiwa munda. Saka isu tinotoona sekuti ZANU-PF yazoona iye manje kuti kuresva kwavakaita kwose kubva mugore ra-2000 pavakaita zvavo zvoubhinya zvokuti hatidi kuona munhu ane ganda jena ari pamunda tomudisa, vamwe vachipondwa, vamwe vachiurawa, zvanga zvisina nematuro, zvisina nemusoro. Nokuti chinonzi chikafu hachina kunyorwa kuti charimwa nemunhu mutema, charimwa nemujuta, charimwa nemuindia kana charimwa nemurungu. Tiri kutongoti ZANU-PF yakutongoona chiedza chatakaatarisa isu kubva kare muna September 1999. Saka tinoti apawo ZANU-PF tinoitenda kuti yadzidza kubva kwaTNDC.
Vachiromani
vaguti avo vanotaurawo ndonzo vavo vachitaura pamusoro pekuti isusu veMDC vedue chokwadi chakanaka kana chichitaurwa paruzhinji. Nyaya yeland haina kutanga neMDC. Nyaya yeland yakabvira kare kare kubvira kuna Nehanda. MDC isati yatombovapo, hondo ichirobwa, MDC yanga isipo. Asi MDC vanga vachingoriwo vatengesi vanoti varungu ngavarambe varipo. Vataura shoko rokuti ZANU-PF yakatorera varungu minda. Hongu ichokwadi tatorera varungu nokuti ndidzo dzadziri mbavha dzanga dzatora minda yedu. Saka ipapo ZANU-PF haina kana excuse. Asi pataitora minda yedu iyoyo takaa tatarwa tati inini kana muchida nezvomuno muZimbabwe hongu muri vana venyoka, mucharamba muri vana venyoka, asi tarichakurovei musoro. Zvatakuita nokuwanda kana kukura kwomunda wako iyoyo, iwe chisarudza paunoda vakateerera vakasarudza. Ende nanhasi varungu ivavo variko kuminda iyoyo. Hakuna murungu wakatorerwa munda wose kana angamvera anzwa mashoko eZANU-PF kana kuti anzwa shungu nezvido zvavaridzi venyika ino, murungu iye akasara. Asi vaya vakaita chinyamukohoho kuramba vakaomesa musoro, zveshuwa minda iyo yakadi yakatogwa. Ende ipapo hapana apology kana kuti hapana excuse. Ndo zvavanoda ava vanhu veDC kuti isusu tinamate nokunhanza varungu. Ndo zvatotaura kuti MDC the game is over. Varungu vakutoona kuti uve munhu ufambe nechokwadi itojoina ZANU-PF. Naiye zvino tinoshuviravo ivava vei vana vachivava, hai vachazovonawo pamberi kuti haiwa ZANU-PF ndiwo musha vachadzoka kwanditi vakambotanga vari veZANU-PF. Asi nenyaya yesirivha nendarama vakazotengesa havo nyika yavo. Iye zvino vanodaro Morgan Tsvangirai pachake zvino angano munda wakapiwa. Vazhinji vamwe vakatozobuda muMDC nokuti polisi yavo neagenda yavo yanga iri yokuti tikakuona imimi mune munda zvoreva kuti you are against us. Why? This is why zvino MDC zvangova zvipandi nezvipandi zvipandi nezvipandi. Manje manje muchanzwa kuti kune MDC yavagutu inenge yavaira gumbo.
Vagutu, nyaya imwe iri kutarisawo kuti kurima kubudirire munyika inyaya yekuti vanhu vari kurima mapurazi ava kana kuti vakapiwa minda havasi kukwanisa kuwana zvikwerete kumabhanga sezvaiitwa nevachena vairima vaiwanisana zvikwerete. Munoti
chokwadi chocho?
Iyo inyaya yakanaka sikuru chaizvo yawataura Jonga, nokuti kuti munhu uwane chikwereti kubhanga unofanira kunge une inonzi pachirungu Security of Kenya. Zvino chinonetsa land reform yakaitwa neZANU-PF ndeyekubata vanhu kumeso, yokuti nhasi ukabuda nezanu vanokutandanisa. Onaiwo zvaakuitwa bhururu wangu anonzi kuda kwaChibhasikiti, unorima maorenji nemamengo kumwe nezi kwake uko, purazi rake ratorwa nevanhu vezanu. Hanzi takudzinga mupati, saka hatichakudi pano papurazi, asi Bhasikiti munhu mutema semi sewejonga. Zvongotaridza kuti land reform iyi hainei nezvokuda kuta empower vanhu, asi ndepachirungu inonziyo ndepatronage. Nokuti vakatiudza vehere achiromanza kuti Bhasikiti maakutora purazi rake munoritorerei? Bhasikiti wamurungu here?